manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 25/2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndine jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
vachuchisi vari kutaridza kuzvidza dare nechikonzero chekuti nezuro takanga tabvumirana kuti nyaya ichienderera mberi masikati anhasi kubva nenguva dza 2:15
mutauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvare fadzai mahere uye mumiriri wezengeza west vari mutevedzeri wasachigaro webato iri vajob scholar vomiswa pamberi pedare Zangano runoona nezveutongo hwejekerere nematongerwo enyika Remo Ibrahim Foundation rinoburitsa gwaro raro rinongorora mamiriro ezvinhu muAfrica richiti Zimbabwe iri kudzokera mumashure munyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Ndikatanga ndatarisa entertainment industry munyika yedu yeZimbabwe especially comedy. Ndikaienzanisawo nenyika dzakatikomberedza ndipo pandakaona kuti cartoon production is very low muZimbabwe so ndichionawo chiri chinhu chisina kuwandirwa newakawanda ka ndakabva ndangoshandisawo mukana wekupinza a different taste to our comedy
nhasi tine hurukuro napaul blessing gora anozivikanwa nerekuti madzibaba sibinechi pamitambo yepadande mutande repstv iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvare fadzai mahere uye mumiriri wezengeza west vari mutevedzeri wasachigaro webato reCCC vajob scholar vamiswa pamberi pematare edzimosva nhasi Frank Chikore anotipa nyaya inotevera
Mupurisa akaferefeta nyaya pamhosva iri kupomerwa vaskala yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvina mhirizhonga mukati muna chikunguru 2020 vaedmore ng'anga vaudza dare kuti mashoko akashandiswa navaskala pavhidhiyo nemazwi akatapwa pahurukuro yavakaita paindanet nesangano renhau rezimu ai anoratidza kuti vaskala vakakurudzira mhirizhonga varung'anga vati izwi rakashandiswa navaskala rekuti fight mumashoko avanonzi vakataura muvhidhiyo iyi iyo inobuda vaskala vari musango rinoreva kuti vaskala vaikuru dzira mhirizhonga vati mashoko akataurwa nemutori wenhau wezimu ai mashoko akatapwa nesangano iri muhurukuro yaro navaskala yekuti vaskala vave nemakore makumi maviri nerimwe vachirwira vanhu vemuZimbabwe uye kukurudzira kwavakaita kuti veruzhinji vatevere mutsoka dzevaimbova mutungamiri wecuba Fidel Castro anoratidza kuti vaskala vaikurudzira veruzhinji kuti vapandukire hurumende varung'anga vati zvakataurwa navaskala kuti vakanga vakumbirwa nebato reeff Zimbabwe kuti vatsigire kuratidzira kwaida kuitwa nebato iri kumuganhu wezimbabwe Bwene South Africa kuri kudivere South Africa ndomwe munongedzo kuti vaskala vaida zvemirizhonga asi rimwe remagweta avaskala vaJeremiah Bhamu vati dare remuno haringakwanise kutonga nyaya dzeku South Africa vaBhamu vatiwo mhosva iri kupomerwa vaskala ndeye kungofungidzira sezvo vachiti hapana chinobatika chekuti vaskala vanganzi vakapara mhosva vachibvunzurudzwa nemuchuchisi wenyaya iyi muzvare tendaisho nhai varung'anga vati vaziva vaskala kwemakore uye vati pisiyano uripo pamazwi anonzi ndeavaskala ari pavhidhiyo nepamashoko akatapwa wakakonzerwa nekuti mashoko akatapwa aya akatapwa pavaitaura panhare mutongi wedare ati nyaya iyi godzoka kudare nemuvhuro mushure mekunge vachuchisi vati vakabatikana masikati anhasi kuti nyaya iyi ienderere mberi vaBhamu vati havasi kufara nekunonoka kufamba kuri kuita nyaya iyi
vachuchisi vari kutaridza kuzvidza dare nechikonzero chekuti nezuro takanga tabvumirana kuti nyaya ichienderera mberi masikati anhasi kubva nenguva dza 2:15 asi tazongonzwa vachuchisi vachiti vane zvimwe zvavanofanira kunge vachiita na 2:30 masikati ano ndosaka nyaya izopfuudzwa ichienderera mberi chatirikungoona uye chatirikunyunyuta nezvazvo ndechekuti vachuchisi vaakuzvidza dare vari kuzvidza kodzero dzevanhu wakuita zvavanoda mumatare izvi havasi kuda kuti nyaya ipere
vasikala vari kutarisirwa mudare mangwana pane imwe nyaya vanonzi vakakurudzira mhirizhonga zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa imwe nhengo yebato reCCC yekunyatsime muzvare moblessing ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yezanu pf vapaya zijamba mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudare mune imwewo nyaya yanga iri mumatare kutongwa kwevakafanobata chigaro chemutauri weCCC muzvare Fadzai Mahere pamhosva yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo kwaenderera mberi nhasi muzvare Mahere vari kupomerwa mhosva yekunzi vakaburitsa mashoko ekuti pane mwana ane makore maviri akafa mushure mekurohwa nemapurisa pakanetsana mapurisa nevemakombi muHarare muna 2021 gweta ramuzvare Mahere vaChris Mike vanotsanangura zvaitika mudare
Fadzai Mahere apuwa mukana wekuti atsanangure zvakanyatsoitika musi waari kunzi akapara mhosva apuwa zvakare mukana wekuti aratidze vhidhiyo iyo yezvakaitika musi waainzi akafambisa mashoko ekunyepa Fadzai anovimba kuti vhidhiyo iyi inonyatsoratidza pachena kuti mashoko aakafambisa paTwitter anga asiri emanyepo zvaakafambisa paTwitter mashoko aakangotorawo kubva pavhidhiyo yaitenderera mumamana akasiyana-siyana
Mapurisa akazoburitsa mashoko achiti mwana uyo haana kufa mumwe akasungwa nemhosva iyi mutori wenhau hope uchingono uyo akawanikwa asina mhosva nematare mushure mekunge hurumende yawanikwa ichishandisa mutemo wakabviswa mumagwaro emitemo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Vamwe vagari vekumaruwa ekumasvingo kwagutu nekwachivi vari kuchema-chema kuti vari kunyimwa chikafu cherubatsiro kubva kuhurumende pamberi pesarudzo dzegore rino vachipomerwa mhosva yekutsigira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Asi hurumende iri kuti hapana anofanira kunyimwa chikafu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Bazi rinoona nezvemagariro evanhu rakatanga chirongwa chekupa vagari vekumaruwa chikafu zvichitevera nzara yakaitika mumwaka wegore ra2021 na2022 nekuda kwemvura yakarambira mudenga vagari vari kupiwa chibage pamhuri yoga yoga chinoita makirogiramu makumi maviri kana kuti 20 kgs mumwe mutsigiri webato reCCC vatiraimo chingombe vanoti nemusuwo mugovera vakanyimwa chikafu navafebhi muposi vezanupiyefu pavaigovera vanhu zvekudya pazvitoro zvepachingombe kwagutu tatopiwa taakuti tichitoronza tichinogova navo tichihafurana pozi yangaroa 20 kg 20 kg pa pakauya tomuzivandi chairman vidhiko chairman wamposi akati aiwa imimi muri veCCC hamutenderwi kunge muchiwana chikafu kamubvunza kuti aiwa zvikafu ndechehurumende ichazi ndechedu isusu tokati aiwa vakabva vakwira masaga vakatora vakaenda navo nazvino nechemberi dzidzo hatitori kana chokudya so hatina kana chikafu tiri pazero
hatina kukwanisa kunzwa divi ravamuposi pamhosva yavari kupomerwa iyi sezvo vanga vasingabatiki panhare mumwe mugare wekwachivi amai sarudzai masunda vanoti vari kunyimwa chibage chehurumende pamwe nechimwe chiri kubva kumasangano akazvimiriririra
tarisa chikafu chacho chiri kutanga watariswa kuti webato ripi kana kuti uri wenzvimbo ipi uri wemumba ipi zvinova zviri kutiita kuti tife nenzara nekuti vamwe tinenge tichinzi tiri vabato rinopikisa saka tiri kuona kutoti nzara ichatiuraya zvisingaiti nekuti hachisi kupiwa zvakatarikana
munyori mubazi revechidiki muCCC vagilbert mutubuki vati vari kutambira mashoko akadai akawanda vachiti inzira yebato rinotonga kushandisa chikafu kumanikidza vekumaruwa kuvatsigira
vanhu vese vana vemuzimbabwe vanofanirwa kuwana mukana yakafanana yokuwana chikafu especially kana tichibva kugovernment ingava hurumende yedu kana kuti tinobva kumaNGOs munhu wese ane kodzero asi tozva zvinoitika zvanopeta kushandisa kuedze chikafu kufundisa vabereki kuti vasapote iyo bato rezanupiyefu kuitira kuti vaivai vanenge vari pakati vatye kusapota bato reCCC vachiti vanozonyika chikafu
mukuru webasa mubazi rezvokugadzirana zvakanaka kwevanhu mudunhu remasvingo vastanslas sanyangowe varamba kutipa divi rehurumende vachiti havabvumidzi kutaura nevatori venhau gurukoto rebazi ravo muzvinafundo po mavhima vati hurumende inopa munhu wese zvekudya zvisinei nekuti ndewebato ripi
nyaya iyoyo taitaura taitaura zvakare hakuna mwana wezimbabwe anonyimwa chikafu nepamusana pekuti ano ndewebato ripi neripi zvaro izvozvo hazvibvumirwe hazvisi mumbiro remutemo wenyika.
Sasgara wezanu PF Masvingo Varobson Mafenyi ngavaramba mashoko ekuti bato ravo riri kunyima nhengo dzetriple C zvekudya.
Zvokugwewa kwechikafu chatwani chogwewa negavhumendi. Tuse zanu PF hatigohwi chikafu. Tinototiwo mamembers edu neamunonyogwa nehurumende awane chikafu. Anotonyogwawo mamembers edu isusu.
Asi vetriple C vakawanda kumanikaland, Mashonaland Central, Mashonaland East nemamwe matunhu vanoti vari kunyimwa zvekudya kana mbeu dzinobva kuhurumende. Sangano reWorld Food Program WFP rinoti vanhu vanosvika zviuru mazana masere 800,000 vanoda rubatsiro rwechikafu mudunhu remasvingo. Hurumende inoti vanhu vari kumaruwa zvikamu makumi matatu nemasere kubva muzana kana kuti 38% vakatarisana nenzara kutanga mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Sangano remo Ibrahim Foundation raburitsa gwaro rinoti nyika zhinji dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe hadzina kunyatsogadzikana uye kuve neutongo wejekerere pachitariswa makore gumi adarika. Gwaro iri iro rinonzi Ibrahim Index of African Governance kana kuti IIAG raburitswa nhasi. Panyika makumi mashanu neina dzanga dzichiongororwa, makumi matatu dziri kudzokera kumashure. Kuratidza kusamira zvakanaka kwezvinhu kubva muna 2012 kusvika gore rapera, mauto akapidigura kana kuedza kupidigura hurumende kanosvika makumi maviri nematatu. Zimbabwe iri pachidanho chechimakumi maviri nepfumbamwe panyaya yekugadzikana, asi inonzi hayo iri kuita zviri nani munyaya dzekusimudzira upfumi nekuchengetedzeka kwenyika. Asi panyaya yekuremekedza kodzero dzevanhu, Zimbabwe iri kunzi yananga kumawere. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo, vaziyambi ziyambi kuti tinzwe divi ravo. Botswana inoti iri kutaura nehurumende yeZimbabwe kuti ikwanise kupiwa mvumo yekupa basa vana chiremba vemunyika vane unyanzvi hwepamusorosoro. Zimbabwe yagara hayo iina vana chiremba vakadai vashoma sezvo vamwe vari kuenda kunze kwenyika kunotsvaga maforo manyoro. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Izvi zvabuda pamusangano waitirwa muguta reFrancistown nhasi mangwanani wekugamuchira zviri pamutemo vana mazvikokota makumi matanhatu vekucuba avo vakasvika muBotswana muna zvita gore rapera kuzoshanda munyika iyi kwemakore maviri. Mutevedzeri wemunyori mukuru mubazi rezveutano muBotswana Dr. Tsepo Machacha vati nyika yavo ichabatsirikana zvikuru ikakwanisa kuwana vana chiremba vekuZimbabwe ava.
Hurumende
yeBotswana yakatuma nhume kuZimbabwe nedzimwe nyika dzakapoteredza Botswana dzakafanana neZambia kuti dzinotsvaga vana mazvikokota mune zveutano. Botswana iri kutarisira kuwana vashandi gumi nevashanu kubva kuZimbabwe. Vashanu gumi nevashanu ava ndiana chiremba vevana vevakazvitakura uye vemabhonzo nezvimwewo.
Dr. Machacha vaenderera mberi vachiti Botswana iri kutarisira kupinza basa vashandi veutano gumi nevashanu. Muvashandi veutano gumi nevashanu vari kutarisirwa ava, Dr. Machacha vati vashanu vavo ndivana chiremba vane unyanzvi hwevana hwekuchengeta vakazvitakura hwemabhonzo nezvimwewo.
Basically what we are looking at is making sure that our hospitals
chatiri kutarisira kuti vana mazvikokota vachabva kuZimbabwe vachapatsira kuti tine nana chiremba
muzvipatara
kuti vana mazvikokota ava vachabatsira nyika
vanoona nezvekuburitswa kumashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri havana kuramba kana kubvuma kuti pane nhaurirano pakati penyika mbiri idzi, asi vati titaure nevebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika.
Vamwari vacho kutofonera kombi yeforeign affairs thati diplomatic engagement.
Studio 7 ndakunzwa divi rebazi rinoona nezvekudyidzana kubudikidzana nedzimwe nyika sezvo guru kwata rebadziri vaFrederick Shava vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika ataenda pamhepo. Guru kwata rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavima vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti hurumende iri mubishi kugadzirisa urongwa huri pamutemo wekuti Zimbabwe ikwanise kutumira vashandi kuBotswana nedzimwe nyika dzakawanda pasi rose.
Tichasevenza zvakasimba kuti tigadzirise urongwa hwakadaro pakati peZimbabwe nedzimwe nyika dzinenge dzichida kuve nevana veZimbabwe vanoenda kunosevenza ikoko. Panoenda vanhu vanenge vachinosevenza mabasa ari pasi chaiwo, havangoende chete, vanotoenda vari pasi peurongwa hunenge huri pakati pehurumende dzavo.
Nyanzvi munyadzi zveutano vaMoses Putuma vanoti Botswana iri kutsiwa nzvimbo dzakatsiwa nezvizvarwa zvenyika iyi zvakawana mukanwa kunoshanda kuUnited Kingdom nedzimwe nyika kuEurope. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevashandi wezveutano reBotswana Nurses Union rakadzivisa mwedzi wakapera kuti vana mukoti vekuBotswana vanosvika mazana manomwe vakanyoresa kunoshanda kuUK. Asi muZimbabwe macho zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo Sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vakaudza Studio 7 gore rapera kuti vana chiremba, vakoti nevamwe vanoshanda muzvipatara zvikuru vakabuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kubva muna 2021. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Gurukota rinoona nezveupfumi muAmerica amai Janet Yellen vari muSouth Africa nhasi umo vari kuita hurukuro nemutungamiri wenyika iyi uye mapazi akasiyana siyana mukusimudzira mabasa ekudyidzana munyaya dzezveupfumi. Nhasi vanyorerana chibvumirano neSouth Africa chekudyidzana munyaya dzekuona kuti mhuka hadzisi kuvhimwa zvisiri pamutemo. Amai Yellen vakatoshanyira Zambia neSenegal. America yakazivisa zvakare kuti nhumwa yayo kuUnited Nations, Ambassador Linda Thomas Greenfield, vachange vachishanyira nyika dzinoti Ghana, Mozambique neKenya kubva nhasi kusvika musi wa29 mwedzi uno. Asi vakuru muhurumende yeAmerica vari kunyenyeredza Zimbabwe iyo ine vatungamiri vakatemerwa zvirango vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi hurumende inoti izvi zvakaitwa nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa kuvatema. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Africa continent iri kukura both in terms of economic growth uyewo zvakare in terms of population growth. Africa ine potential yakanyanyisisa. Ndezvakawanda anoona Africa se a growing market. Ndezvakabari kuita kunge pane competition pakati penyika dzekuwest nenyika dzekueast in terms of kuexploita maopportunities ari muAfrica. Saka zvinobatsira in terms of kupromota matrade relationships uyo zvakare mainvestment. MuAfrica tine machallenge akawanda pane inonguva anosanganisira kushomekwa kwemagetsi, anosanganisira nyaya yenzara, anosanganisira nyaya yezvikwereti, anosanganisira zvakare nyaya yeinfrastructure iri generally haisi advanced. And infrastructure yakakosha nekuti inosupporta mainvestments. Saka kune makambani akawanda ari kutaimira kuda kuisawo mari mune mamwe masectors iyaya andataura anosanganisira naenergy, nyaya dzeinfrastructure. Kushanya kwa Janet A. Yellen kunobatsira mukudyidzana ikoko pakati penyika dzemuAfrica neAmerica.
Pane zvingaitwe nenyika yeZimbabwe here kuti igadzirise ukama hwayo neAmerica igowanawo chiwananhumwa dzakadai dzichishanyira nyika iyi?
SeZimbabwe, kudyidzana kwedu neAmerica kwatidererei mazuva ano, but tinotarisira kuti as the hurumende yedu continues to implement my reforms, both my political reforms, even my economic reforms, kuchigidza nekoko kunogona kunge kuchizowandudzika munguva inoteera. But paneino nguva hongu tiri kutengesana nekutengesana neAmerica, but I think there is more that could be done in terms of trade neinvestment pakati peZimbabwe neAmerica. Tinofanira kunge tichigadzirisa nyaya dzedoing business environment, even nyaya dze politics dzinoafectawo zvakare nyaya dzeeconomics. Saka pakawa nekugadzikana economically, kugadzikana politically, tikaramba tichigadzirisa nyaya dzehigh inflation nyadze mapolisi zedu nati kuzvinoka nakuita kuti vemabhizimusi vanobva kuna America vanga vachiita kuisa mari yakati wandei munyika yedu yeZimbabwe.
Vanga vari nyanzvi munyadza zveupfumi Dr. Prosper Chitambara vachitaura naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7 vari muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reCommittee to Protect Journalists rine muzinda muNew York rinoti kuurayiwa kwevatori venhau pasi rose kwakawedzera nezvikamu makumi mashanu kubva muzana gore rapera, zvichikonzerwa nehondo nekusagadzikana kuUkraine, Mexico neHaiti. Vatori venhau makumi matanhatu nevanomwe vakaurayiwa muna 2022 chete. Vatsigiri vebato rinopikisa muSouth Africa reDemocratic Alliance nhasi varatidzira muJohannesburg, South Africa, vachinyunyuta nenyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi. Kwemakore gumi, South Africa iri kungotatarika nedambudziko remagetsi zvokanganisa mabasa. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro naPaul Blessing Gora anozivikanwa nerekuti Madzibaba Sibinechi kana Rege, vanenge vachiita mitambo inotyora vanhumbabvu nekuseka padande mutande rinonzi People's Social Television kana kuti PSTV. Gora anoita mabasa ake ari kuEastern Cape muSouth Africa. Ngatinzwe hurukuro yataita naye nezvemabasa anoita.
Aiwa, ndinofara chose mukoma Jonga Kandemiri, ndichikutendai nemukana uno wamandipa pane chino chirongwa pane penyuro hurusa yeStudio 7. Ini ndinonzi Paul Blessing Gora, ndakaberekerwa nekukurira munzvimbo yeEpkwez iri muguta gurusa reHarare.
Mungatodza kuti makatanga sei PSTV Entertainment?
Kutanga kwandakaita PSTV Entertainment ipfungwa yandakanga ndinayo kubvira ndichiri kuhigh school. Asi panguva iyoyoyo handina chandaikwanisa kuita nekuti ndakanga ndisina zvikwanisiro, even mari chaiyo yekuti ndinge ndichitanga kuita zvidzidzo zvemacomputers ndakanga ndisina. Kusvika ndazowanawo mukana wekuya kuno kunyika yeSouth Africa kwandiri kurarama ndiri, ndipo pandakazowanawo mukana wekuitawo maonline lessons ndichitawo kosi yangu yefilming and animation. Panguva iyoyoyo handina kuwanawo mukana wakakwana wekuti ndinge ndichizokwanisa kunge ndichitanga PSTV kusvika mugore ra2020. Apo pakanyanyotekeshera chirwere cheCOVID-19. Mushure mwekunge ndamiswa basa, ndipo pandakazotorawo mukana iwoyo kuti ndinge ndichitanga PSTV. KuPSTV Entertainment tiri kuita madrama comedy skits evanhu, kwozoti makatunzi waya aita mukurumbira. Kuburikidza nemakatunzi waya aya, tiri kukwanisa kunge tichitirawo vemabhizinesi maadvates uye maawareness campaigns on different topics like gender based violence, drug abuse, early child marriages.
Makazobuda sei nepfungwa yekushandisa makatuni?
Kuti ndizeya nepfungwa yemakatuns, ndakatanga ndatarisa entertainment industry munyika yedu yeZimbabwe, especially comedy. Ndikaienzanisawo nenyika dzakatikomberedza, ndipo pandakaona kuti cartoon production is very low muZimbabwe. So ndichionawo chiri chinhu chisina kuwandirwa newakawanda ka, ndakabva ndangoshandisawo mukana wekupinza a different test to our comedy.
Kovewo mazita anoshandiswa mumitambo yenyu, makasarudza sei?
Pamazita kuti azomecha necharacter paretrick,
But muna akauya ne idea shamwari yangu anonzi standard tunotenda mchenjo wandoshanda na epa PSTV mazita mazinje ari pama characters edu ma nicknames elano wataka kura na avomu getu ma characters acho futi takatuma tora futichi pavano wataka kura na avomu getu jeguti munuweza kakura mgetu anu kwa sasa kurileta kuti uyu akafana na chikombira uyu akafana na garwe uyu maitira yake ndisibineji zishungu inda shakadaru
ndiva nani vamwe vamunobata navo uye vanenge vari vanani mumitambo iyi
vamwe vandiri kushanda navo vanosanganisira Gilbert Bure ari kuekta ari chikombera ari kuekta ari yemadzibaba garwe ndiyezve ari kuekta ari achimwene koya Stanley tinotenda mchenje ari kuekta ari yesamtoko koya Sharon Bure ari kuekta ari yemadzimai geti ari yezvakare madzimai febi koya Charity Madzemwa ari kuekta ari mai oshomole koya Sibusiso Moyo ari kuekta ari violin kozo ya Paul Blessing Gora ri character behind madzibaba Sibineji ndirize behind character ya Rege chikomana chipa Australia takatarisa munhu ari behind chikombera character munhu akangowanawo mukana wekungo play all that role pachezvake iyi atori mudare wekumasowe
kune vamwe vanoti mitambo yenyu yakarerekera kune zvematongerwo enyika vachitarisa mazita akaita sana CCC na Garwe munoti
munoona achimuko majonga munoona isusu sevanhu tinoti tikatarisa pachinhu tinoona nemiono yakasiyana siyana imwe yakanaka imwe yakashata kune vanoziva kwakabva mutambo uyu vanonyatsonzwisisa kuti vazonzi baba makarwe inawe kuti vanotengesa nyama yemakarwe avanohodha kwamuchaina anomapona tena kuna Rasta Chikumbira vanozviti Triple C munhu wevasikana Rasta Chikumbira anenge achitoudza vasikana kuti pamunonzwa pachinzi Triple C ndinde ndichirehwa ndinonzi chikumbira chemabhebhi chete saka mumwe munhu anogona kungosvikirwa pakati onzwa Garwe onzwa Triple C obva toozvitora political
muri kutambirwa sei neveruzhinji
tichangotanga ndopatakange tine dambudziko gurusa veruzhinji vachingoti makatuni ndeevana vadiki asi kutaura kwandiri kuita pari zvino aiwa ruzhinji rweZimbabwe rwakatambanudza maoko rwagamuchira mutambo uyu vari kunakirwa nawo zvisingaiti
uyu anga ari mukuru wePSTV Entertainment Paul Blessing Gora ari parunare kuEastern Cape muSouth Africa neStudio 7 Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na 8 PM tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe nezveurongwa hwehurumende hwekuti yakagadzirira kutambira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutarisirwa kudzoswa kumusha muna chikumi wegore rino panosvika kumagumo hurongwa hunozvibvumidza kushanda nekugara muSouth Africa kana kuti Zimbabwe Exemption Permit. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaita yanoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhaudza nhasi. Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere uye mumiriri weZengeza West muParamende vari mutevedzeri vasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar vomiswa pamberi pedare. Sangano rinoona nezveutongo hwejekerere nematongerwo enyika reMo Ibrahim Foundation rinobudisa gwaro raro rinoongorora mamiriro ezvinhu muAfrica richiti Zimbabwe iri kudzokera mumashure munyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu kunyange paine zvimwe zvairi kuita zvakanaka. Poita zvipomerwa zvekuti bato rezano PF riri kushandisa chikafu chiri kugoverwa vanhu kumaruwa ekumatunhu echivi kumasvingo mukuita zvematongerwo enyika. tabatashuka kumagume chironga chelucha nasi, ivaine suzakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mboja, zitumire iku studio7@voanews.com. Anukoni kayane mufaro, njini wenyu, jonga kandemiri, ndirimu Washington DC, nukusia mina, standikile msanga.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 25 kuzibandlela 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
We proceeded with a trial against Dr. Skylar in the matter in which he is alleged to have incited public violence in relation to the 31 July 2020 demonstrations. The officer commanding.
Amagqwetha omeli wezengeza West edalele ephalamende umnumzana Job Sikhala athi icala lakhe alethethwayo lokutshotshozela udlakela alicaci ngoba umfakazi kudaba lolu usesenza okokuzicabangela.
Uhlelo lolo lokuthi Feed Africa lungolunye lenhlelo ezinhlanu eziqoqwe yi-African Development Bank. Abalimi laba abancane izwekazi lonke nje le-Afrika jikelele babhekane lezimbambeko ezithize.
Umongameli Emerson Mnangagwa utshele umhlangano ocubungula ukuphathelane lokudla kuzwekazi le-Africa we-Feed Africa Summit ukuthi eleZimbabwe liqhubeka kuhle ngenhlelo zalo zokulima. AbeZimbabwe bamukela ngembono etshiyeneyo imbiko yokuzasebenzela kwenkampani yebulenjini elizweni ekasomabhizimusi u-Elon Musk SpaceX kuhlelo lwayo ole-Starlink satellite. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amagqwetha omeli wezengeza West edalele ephalamende umnumzana Job Sikhala athi icala alitheswayo lokutshotshozela udlakela alikhanyi ngoba umfakazi kudaba lolu usesenza okokucabangela nje engelayo imicijo egcweleyo engasuthisa umthethandaba wokuthi ngempela ulecala. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emthethandaba kamantshi lapho umqondisi ogatsha lwamapholisa olwelo and order eHarare umnumzana Edmore Nganga ube eze ukuzofakaza ngodaba lolu. Usikhala wethesa icala lokutshotshozela udlakela ngemva kokutshengisela ukwenzakala ngoNtulikazi 2020 abatshutshisi besithi wayefuna kube lokunye ukutshengisela. Abatshutshisi banikeze idale umfanekiso wevidiyo lapho usikhala akhanya khona esendaweni engathi liganga ekhuthaza ukuba abantu batshengisele. Urunganga ebuzisiswa ngamagqwetha ngodaba lolu uthe ulobufakazi bokuba usikhala wayetshotshozela udlakela ngoba uyamazi njengomuntu othanda udlakela. Idale liphinde laphiwa i-audio eyenziwa phakathi kwentatheli izindaba uSimba Chikanza oyezimayi loSikhala lapho ayekhuthaza uzulu weZimbabwe ukuba atshengisele. Ebuzisiswa ngamagqwetha kaSikhala ukuba icala leli lenzakala ngaphi, uRunganga wehlulekile ukutsho amagqwetha esithi lokhu kutshengisa ukuba kenelisi ukwenza umsebenzi wakhe. Ekhuluma lentatheli izindaba omunye walabo abamela uSikhala kudaba lolu umnumzana Jeremiah Bhamu uthi akula bufakazi kulokhu okushiwo ngamapholisa.
We proceeded with a trial against Dr. Skylar in the matter in which he is alleged to have incited public violence in relation to the 31 July 2020 demonstrations. The officer commanding.
Siqhubekile ngodaba lukaSikhala lapho etheswa khona ukutshotshozela odlakela ngo-2020. U-officer commanding law and order owe-CID uphe ubufakazi.
And the matter was rolled over to tomorrow for trial continuation.
UBhamu uqhubeke esithi kusobala ukuba abachuchusi sebepho ngupanda panda lapha lalaphaya befuna udaba loluqhubekele phambili ungela bufakazi obucacileyo becala elenziwa ngusikhala.
We lamented before the court the fact that the state is showing disdain or disrespect.
Siyakhala ukuba abachuchisa abalandaba lodaba lolu besithe udaba lolu luzaqhubeka emini sebesithi baphatheke ngokunye abachuchisi sebesithi balokunye abafuna ukwenza emini
at 2:30 so they can't sit at 2:50.
Umsekelo esikhulumeni sebandla le-CCC umnumzana Mafa uthi usikhala uyahlukunyezwa.
Yeza ilanga elizithutha lokho abakwenza usikhala kusasa kuza kwenziwa kubo. Usikhala uzaba free, iZimbabwe izaba free, wonke umuntu uzaba free. Kodwa ke laba abaphula imithetho izenzo zabo zizabalandela ngitsho sebefile. Ngoba le Bhayibheli lithi lokho okuhlanyelayo yikho zakuvuna. Sibuhlungu sifuna usikhala ebe lemoli yakhe njengomunye umuntu.
Udaba lukasikhala luzaphendulwa ngomvulo uvikezayo ngemva kokuba umchuchisi unkosikazi Dendayishonayi etshele umantshi unkosikazi Vongai Mchuchuti Kuriro ukuba yenelise ukuqhubeka ngodaba lolu kusasa langolwesihlanu. Ngimele i-27 ngiseHarare.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano ocubungula ukuphathelane lokudla kuzwekazi le-Afrika we-Feed Africa Summit lamhla ukuthi eleZimbabwe liqhubeka kuhle ngenhlelo zalo zokulima njalo selizihiqizela owalo umquba. Uthe ilizwe leZimbabwe selixakathekisa inhlelo zokuthi lithole amanzi eneleyo ngokwakha amadamu kuzigaba zonke ezizitshiyangalombili ezokulima zelizwe kanye lokuthelezela ukwenzela ukuthola ukudla okweneleyo. Phambilini kwamazwi akhe, umongameli Macky Sall weSenegal uvule ngokusemthethweni lomhlangano njalo wathi inhlelo zokwaba umhlaba zixakathekile ukufeza injongo yokuthi kube lokudla okweneleyo kuzwekazi le-Afrika. Uthe kubalulekile ukuthuthukisa abalimi abasacathulayo kunhlelo zemali ukwenzela ukufeza linjongo. Ukulumhlangane bekulabakhokheli bamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika njalo umongameli Mnangagwa ubekhatshwe ngabaphathi ntambo bogatsha lukahulumente olubona ngobudlelwano lamanye amazwe kanye lolwenhlelo zemali omnumzana Frederick Shaba lomnumzana Mthuli Ncube ngokulandelana kwabo. Sixoxe lo lengcwethi ecubungula ezokulima umnumzana Amandla Nkomo ukuze sicubungule lolu daba.
Nxa sithi siyakhangela inkomba eyiyona eqoqwa ngabantu be-FuseNet itshengisa ukuthi kulumnyaka esikuwo indawo eziningi zaseZimbabwe ezingafika phose isilinganiso singamachumi ayisishiyangalombili ekhulwini o 80% zikulesi sigaba okuthiwa yi-crisis mayelana ngendaba yokutholakala kokudla kumbe singathi i-food security. Ngabe sithi indawo ile crisis bathi ukuthi kukhanya ngani kule ndawo ezisilela ukuthola ukudla and lokho kungabangela ukungakhuli kahle kwabantu kumbe lanxa abantu benelisa ukuthi bethole ukudla kodwa ukudla lokhu bakuthola nzima ngoba sokumele bedayise kumbe bethengise ezinye izinto ezingabasiza kusasa ukuthi bethole ukudla. So ngamanye amagama bathi iZimbabwe khathesi ikakhulu kulumnyaka isengozini ukuthi kungaba khona uhlupho nxa kuyikuthi isizini esikuyo kathesi ingalethi isivuno esihle. Ngokubona kwami silenhlelo ezintathu engathi yizo zona ezincedisa abantu ngendaba yokudla. Okokuqala kulenhlelo zama NGOs ezivame kakhulu ukuncedisa abantu ngokubanika ukudla khona ngokwakho. Lezo nhlelo ngithemba ziyaqhubeka ikakhulu endaweni lapho kuthiwa kulama vulnerable communities. Kodwa inhlelo engibona ngani ziyasiza ilizwe zimbili. Uhlelo lukahulumene lokuncedisa abantu ngenhlanyelo lemvundiso lakho okunye ukuthi nxa izulu lifika abantu benelise ukulima, ngibona ngani ziyanceda kakhulu. EZimbabwe kathesi silohlelo okuthiwa
ifumvuza kumbe intwasa oluka hulumende olukhangelane lokuthi luncedise phose ilizwe lonke. Okwesibili umbona ngani kuyasiza ukuthi labo abalima benelisayo ukuthi bazithengele inhlanyelo, bazithengele imvundiso, benelisa ukulima, whether balima bethu bangama-commercial kumbe ngama-semi-commercial, umumo welizwe kufanele ubancedise ukuthi benelise ukwenza zonke lezi zinto bengelanhlupho, besazi futhi ukuthi bengaze bethole isivuno, bezenelise ukuthola imali ngaso lesi sivuno ukuthi senelise ukukhava kumbe ukumelana lendleko zonke ababe bebelazo ngesikhathi belima. So ngokubona kwami ngibona ngani indaba le yokuthi Feed Africa iqakathekile kakhulu lakithi eZimbabwe, ngoba siyazi ukuthi for the last 20 years indaba yokudla lokusweleka kokudla yinto esesijwayele engani yasehlula ukuqeda. Kodwa iqinisweni kulumnyaka ophelileyo kundaba yengqoloyi, hayi kuzamekile sibili seneliso ukuthi for the first time in many years silime sithole isivuno sengqoloyi esizenelisa ilizwe, kusale lokunye phezulu lokho abathi ngesikhiwa yi-surplus.
Lo ngumnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima esixoxelayo eseNairobi eKenya. AbeZimbabwe bathi bamukela ngembono etshiyene imbiko yokuzasebenzela kwenkampani yebulenjini elizweni kasomabhizimusi odumileyo emhlabeni jikelele u-Elon Musk eSpacex kuhlelo lwayo ole-Starlink satellite. Lokhu bathi kuzathuthukisa umsebenzi wokutholakala kobulembu lula oqhutshwa ngamankampani anjenge-Econet, Liquid, NetOne lamanye, ngoba bona beza lebhizimusi elithembisa okungcono. Intathelizindaba yethu u-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokupheleleyo.
Ephendula imibuzo kwelinye lamankampani akhe ayithenge ngomnyaka odluleyo eye-Twitter ukuba inkampani yakhe ye-Starlink izazosungula amabhizimusi e-Afrika, umnumzana Elon Musk owazalelwa e-South Africa kodwa osehlala eMelika waphendula ethi uzimisele ukusebenza emhlabeni jikelele emazweni wonke azavumela ukuthi aze khona. EZimbabwe akukacaci ukuba i-Starlink izaphiwa na isichenxe sokuzosebenza kuleli. Umabhalane omkhulu kugatsha lokuhanjiswa kwemibiko olwe-ICT Postal and Courier Services, uDokotela Bula Chirume, uchaze ukuba i-Starlink ayikabi le-license yokusebenza eZimbabwe njalo ayikabalobeli ukucela imvumo yokusebenza elizweni. I-Starlink ngakwelinye icele enkundleni zayo zebulenjini ithi ilakho ukuqala ukusebenza eZimbabwe lakamanye amazwe awezwekazi le-Afrika lonyaka. Ingcitshi kwezebulenjini zithi kuba nzima emazweni anjengeZimbabwe ayake acimele uzulu ubulembu uma kulokunye engafuni kwaziwe ngamanye amazwe womhlaba okuyabe kusenzakala elizweni. I-Starlink ilakho ukusebenza ingqe ngapi komhlaba ngenxa yemitshina yayo elohlonzi loba ingelamitshina elizweni. Kunje i-Starlink iyasebenza kwele Iran ingelamvumo kuhulumende walelizwe lona elingelinye lamazwe athanda ukuvalela abantu ubulembu ukuze ucubu oluyabe lusenzakala elizweni lungakhanyi. Umnumzana Nqaba Machazi, Original Campaigns Coordinator eMisa Zimbabwe, uthi kuzindaba ezinhle ukuza kwe-Starlink eZimbabwe.
Ungakhangela amanye amazwe lapho abazakuya khona ngo-2023 uzakonte Mozambique sebehle kwatsho ukuthi ngo-second quarter ka-2023 bayasebe khona eMozambique. Ezambia nge-second quarter ka-2023 bayasebe khona. EZimbabwe ababhalanga lutho baphambi ukuthi bayabuya ngo-2023.
Okwamanje amankampani ebulenjini akhona abalisa i-Liquid, i-Econet, le-NetOne, iningi livele alenelisi ukuwafinyelela kumbe ukuthenga amagagasi okungena ebulenjini. Unkosikazi Duduzile Ncube obona ngezebulenjini eGirls College kobulawayo uthi ukuza kweStarlink eZimbabwe kuzenza inengi lifinyelele ebulenjini ikakhulu emakhaya.
Ngiyabona kakhulu ukuthi sivele silama two main companies ezingama service providers yize zile monopoly as such. Nxa zinga decide ukuthi zikhweze akunamuntu oziphikisayo, kuba nzima ikakhulu kunetwork ebantwini abahlala emakhaya.
Umabhalane webulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uncome imizamo yeStarlink ethi iza kwenza wonke umuntu abe sebulenjini.
Kutsho ukuthi ikweze internet lathi sesizathi sibe kuzinga eliphezulu, njalo sokuza kuncedisa izakhamizi ukuthi ezinye lanxakathi zingayazi yona iTwitter leyo lokunye nje ukusebenzisa ubulembu. Njalo kuza kwenza ukuthi kube lo mncintiswano omkhulu nxa sikhangela amakhampani azabe iselamabhizimusi alolo hlobo.
Olwela amalungelo oluntu eselupane umnumzana Vumani Ndlovu uthi kuzabasiza kakhulu emakhaya lezikolo ngoba awakho amagagasi abambekayo.
Sikhangele kakhulu eMathebelele North, indawo eziningi kazila amagagasi e-internet okuba nzima ukuthi kube lokukhulumisana.
Okwamanje eZimbabwe imuli eziyisilinganiso sokuthathu ekhulwini yizo ezenelisa ukuhlawulela indleko yokungena ebulenjini. Ngesikhathi sisiya emoyeni, umnumzana Gift Machengete wePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe ubengakaphenduli imibuzo mayelana lokubhalela ukufuna ukusebenza kweStarlink kuleli. Ezwekazi leAfrika amazwe asethe apha inkampani yeStarlink imvumo yokusebenza agoqela iMalawi, iNigeria, leMozambique. Amazwe angamachumi amane lanhlanu ayasebenzisa ubulembu beinternet beStarlink emhlabeni jikelele. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Impumela yophenyo olwenziwe yinhlanganiso yeMo Abraham Foundation iveza ukuthi eZimbabwe ngelinye lamazwe asezwekazi leAfrika aqhubeka esephula amalungelo oluntu ngendlela embi kakhulu. Uphenyo lolu lukhangela ukwenzakala emazweni eAfrika kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiya kuka-2021. Amanye amazwe akusibaya sinye leZimbabwe lapho kwephula kwamalungelo okuqhubeka kusiba kubi agoqela eUganda, Algeria, Togo, Senegal, Rwanda, lamanye. Kodwa lolu phenyo luthi isimo sezomnotho siyaqhubeka eZimbabwe kanye lesomvikela lokuhlonitshwa kwemithetho yelizwe nguhulumende. Lolu phenyo luthi njalo uhulumende weZimbabwe useqhuba umsebenzi ngendlela ecacayo, i-transparency and accountability ngesiNgisi, kulandela ukugenqulwa kwamnumzana Robert Mugabe embusweni libutho ngo-2017. Ukundlela kamongameli Emerson Mnangagwa abusa ngayo, uphenyo lolu luthi eZimbabwe lihlezi kuzinga lamachumi amabili lasiyagalolunye 29 phakathi kwamazwe wonke aseAfrika angamachumi amahlanu lane 54, njalo ithi umbuso omuhle uya ugugudeka eZimbabwe. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umdeni kaLemekani Renja wesilisa obeleminyaka engamachumi amabili lantathu yokuzalwa wakwele Zambia ibe lombuthano wesikhumbuzo esigodlweni salelo lizwe iLusaka ngemva kokubhubha kwakhe kuqembu lamasotsha akwale Russia ele Wagner alwisa kwele Ukraine. Osakhulayo le lo ube eyisifundi ekolitshini efundela ukuba ngumanjinela, wasuka wabotshelwa icala lokusebenzisa izidakamizwa wasesiwa empini ukuyalwisa eleUkraine. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwale South Africa bebandla eliphikisayo leDemocratic Alliance Party zifole zitshengisela edolobheni leCape Town lakwamanye amadolobho namhlanje zikhonona ngodubo lokusilela kwamandla amagesi elizweni lelo. Usigaba sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lo nkosazana Caroline Moyo osebenza kwele South Africa yena oxoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Mina ngizalwa eZimbabwe eNkayi kodakamela.
Singathi khonapho ke kwele South Africa uyenzani?
Lapho eGoli ngiwumuntu nje ngisemakitchen. Yikho engiphila ngakho nje ukusebenza emakitchen.
Singathi kuyasebenzeka yini mamoya?
Sina choice. Noma kungasebenzeki, noma kunzima kungakanani, kodwa asina choice. Kusho ukuthi kumele nje siqinisele khona lokho kubuyayo sikwamukele.
Emakitchen abantu banikwa imali enjani? Njalo imali yankoni yakwenelisa yini ukuthi uphuthe inyanga? Njalo uthumeze okunye yokuyingcosana ekhaya?
Njoba kunjenje angithi sikhanyelane lamarenti lokudla kukhuphukile ekhaya, ngala abantwana bafuna amabhuku, bafuna izikulufisi. Vele imali yangikhona kayeneli sibili, kodwa akulanto esingayenza ngoba ukuhlala nakhona akusizi lutho. Angithi nabelungu bayatsho bethi half of bread is better than nothing. So at least khona lokho esikutholayo sincedisa bekhaya, or lathi sithola ukuphila khonokho nje ukuthi sikusho ukuthi yi-hand to mouth, akulanto nje vele etheni.
Pho-ke nxa kunjalo liphila njani mamoya?
Sesiphila nje vele sokusekhaya, ufana nje lekhaya othi usumele nje ulime ukuyingadi kwakho lapha emiceleni, and then vele sesiphila nje vele sokufanana nje lekhaya. Sokufanana kathi njengoba bonke abantu sebagcwala khona lapha, akusela kuthubani njalo futhi awukhethi lo msebenzi. Khona lokho kungumsebenzi olakho, kuyabe kukunika imali yokuthi ukwazi ukubhadala irenti, ukwazi ukulala udlile. Yikho lokho.
Singathi khonapho-ke nxa sikhuluma ngerenti imamoyo, wena ubhadala imali enganani njalo ubona zane yake usindini?
Mina imali engiyibhadalayo ngenyanga yi-R1,500, but ili vele iyangisinda, kodwa angizathini ngoba nxa ngingasayibhadalanga ngithi ngizahlala egangeni.
Singathi kulo buzima la
kakhulu, kodwa kungcono nxa kuwukuthi ungumuntu usakwazi khona ukuthi khona irenti uyakwazi ukuyibhadala, and then uthenge impuphu, uthenge ishukela, ufake endlini, okuningi ngamanga. Sizathini?
Uyadumeza pho ekhaya njengoba-ke kukhanya kuzima kangaka?
Ama-basics anti manje sesibhekana lama-basics kuphela. Yabe ukwazi ukuthi nxa ekhaya ungabathengela isepa this month, bathengela isepa chukela, mafutha okupheka, mafutha okugcoba. Next month uyakwazi ukuthi kukhona oza kujampa khona lapho, uthole ukuthi maybe isepa yabuthenge yabaninganyana. Uma ubabuza bethi hayi sisaselakho kuyisitokwana kwesepa, uyakwanisa ukuthi kujampe lokuhlami thenge okunye ababe sesithakaselakho.
Ye, phosela ukugcina ma.
Mina nje kuphela into engiyifisayo ukuthi nje ngaye ekhaya kuyalunga, sikwazi ukuzibuyelela ekhaya umbe lezulu lisina, sikwazi ukuthi sizibuyelele ekhaya siyebona ukuthi mhlawumbe siyalima. Aphela kunzima, akula plan esingayenza. Noma ngaye kumbe ekhaya kwangikhona, njengoba siyasizwe kuthiwa kulezi mali eziphiwa abantu ukuthi beqala ama-project. Ngaye lathi lawo lezo mali siyasizifonelwe phela kumbe sizwe ukuthi azitholakala ngaphi njani, sikwazi ukuzithola siziyenzele ama-project ethu. I think kungaba ngcono.
Lo-ke ngunkosazana Caroline Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kubikwa abaningi abajabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa abalakho ukwehluleka ukulungisa amaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe kusiyafika umhla ka-13 Nhlangula lonyaka. UKirstube weStudio 7 ucubungula lolu daba lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Madena.
Okukhona kathesi ukuthi i-ANC iqedile i-conference yayo kabazange baxoxe kakhulu ngodaba lwama-Zimbabwe Exemption Permit kodwa bakhulume kakhulu ngomthetho omutsha i-immigration policy abafisa ukuthi ifakwe leyo immigration policy ye-ANC isizahamba ke endlini yesishayamthetho ukwenzela ukuthi ibe ngumthetho nxa ingaphumelela ibe ngumthetho kuzaba nzima ukuthi abantu abasebenza imisebenzi le ephansi banelize ukuthi bathole incwadi zalapha kanti ke futhi labantu abachade kumbe abachadwe izizalwane zeSouth Africa kuzaba nzima ngoba abakuphakamisayo ukuthi indaba yomchado le ndaba yamaphepha akumela hlangane ngoba siyakwazi ukuthi isikhathi esineke umuntu bese ngachada lo lesizalwane seSouth Africa abe secela incwadi emvumela ukuhlala eyomchado esingathi ngolwasemzini
Yes. 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 Yes.
Bakhona abaningi abangabasenkingeni ngoba abanye vele basebenzisa wona lama-sponsored permit kumbe sponsored visa ozokwenza ukuthi nxa sebewavuselela kuzaba nzima ukuwavuselela ngoba kabafuni ukuthi kuhlanganiswe kodwa okwakunye kulaba abaye Zimbabwe Exemption Permit abaningi njengoba sasho vele ekuqaliseni ukuthi kabanelisi ukuthi bangene kwamanye ama-visa yikho-ke bayehlule ku-aplaya yebo abanye ba-aplayela ama-waiver kodwa umuntu yabe aplaya kodwa esafika sozaphumelele usepho ngokuthi afake isikhalazo sakhe into abantu asebeyithembile ithemba ophele selikhona ukuthi mhlawumbe inkantolo enkulu phakathi kuka-April njengoba icala lizahamba-ke enkantolo enkulu e-High Court mhlawumbe ingabazwela ibisisithi yona hhayi uhulumeni we-South Africa waphambanisa kodwa nxa inkantolo ingasazange ibazwele kutsho ukuthi-ke mhlaka 30 June 2023 lilanga lokugcina ukuthi abaphethe ama-ZEP benganelisanga ukuthi baye kwamanye ama-permit kumbe ama-visa babuyele emuva.
Ye, kodwa ubona uzani-ke kuzayenzakala yini ukuthi kube labanye abazathola amaphepha kumbe vele kuzayehlula yona?
Bakhona abazingcitshi asebawatholile amaphepha bakhona futhi abachade izizalwane zaseSouth Africa asebawatholile amaphepha bakhona asebethole ama-waiver balutshwana kodwa angezwa kuhle asebethole ama-business permit esembazwe kakhulu ngaba abafundisayo ama-subjects awe-science awe-math abanye asebetholile labanye abasebenzi kusebenze ngani phezulu sebengani bathola kodwa abaningi kabakawatholi futhi abaningi abasoze bawathole ngesizathu sokuthi abaningi basebenza emayadini esikusemakhitshini.
Lo umnumzana Ngqabutho Madena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa ngukhulumende weZimbabwe othi uselungiselela ukwamukela izizalwane zakhe ezihlala kwele South Africa esezephelelwa isikhathi sokusebenza samapermit. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Amagqwetha omeli wezengeza West edalele parliament umnumzana Job Sikhala athi icala lakhe lokutshotshozela udlakela alikhanyi ngoba umfakazi kudaba lolu usesenza okokucabangela. Umongameli Emerson Mnangagwa utshele umhlangano ocubungula okuphathelane lokudla kuzwekazi le-Africa o-Feed Africa Summit ukuthi ele Zimbabwe liqhubeka kuhle ngenhlelo zalo zokulima. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngo-after 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda kuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.